Tisu tato ready mazela for new season ndi kutangamswa 7 March saka aiwa tagadzira tangomira kuti zvichiita.
Pane vatambi vatsva here vamakatenga sechikwata cheDynamos?
Yes, takatenga anonzi Good Nose Murmira, Kelvin Bulaji, Dominic Chungwa, Tendai Mchaunga na Blessing Chigamba. Takawati ndo maplayers manyonda takatenga. So I think tine maplayers akatuma represents akanaka chaizvo. Atinawo vatakatora.
Tiri kuonazve muri kuti imi hamuchawanikwa imi muchinyorerana zvibvumirano zviri pasi pegore. Sei mafunga kudai?
Zvaipfuuraya pamusaka pekuti tikanyora gore patosvika muna December. Tinotanga futi kuda kugara pasi kuti titaurira navanhu aya kuti tikuita sei season inoteera. Saka tuyezi kuti pamukana tikaita tuyezi tikasaina makore maviri anobatsira kuti tasaina gore tonyatsoziva kuti gore rinoreva munhu ndiwe yedu anenge aine kondiraki. Saka zvinoita kuti timu yedu pave nestability. Saka ndo zvanhu zvataakuita izvo. Hatichabvuma kuti munhu asaine kondiraki pasi mumakore maviri.
Pane vamwe here vamakarasikirwa navo vachienda kune zvimwe zvikwata? Tinoona kuti pari zvino tiri kunzwa kuti pane mumwe mutambi wenyu awanikwa iye achienda kuCapes United.
Hongu, handingati kurasikirwa such. Gore rinoi takachinja approach. Takati tine maplayers atiri kuda. Vataiona kuti ava mugore rapfuurei vanga vasinganyatsoita zvavanoda, hatina kuvafarira, handina kuvadzosa. Saka hatina kurasikirwa bati maplayers atakatongoti ava hatisi kuvatena.
Zviizvi zvamagadzirira?
Takati tikuda maplayers ari pakati pe18 ne26 years, uyezve tikuda maplayers anosaina 2 years kwete zvema 1 year. Kuti isusu tikatamba 2015 tawida league of which tikutoiwina, tozonotamba nemaplayers aya zvakare mu2016 tichitamba muchampions league. Tikutarisira kuti tisvike kufinal nokuti tanga tichabva kubudirira nokuti timu yedu yanga isinonyatsomira musha. But apa tiona kuti hatanyatsoronga timu yakanakanaka chaizvo.
Tombotarisa panyaya yemurayiridzi, chikwata chichange chichirayiridzwa nani?
Head coach ndi David Mandivora achiteedzerwa na Tondera Indiraya. Chizoya goalkeepers coach anonzi Gift Mzadzi.